Munyori Mhlangano weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti veruzhinji vanofanira kumwa mapiritsi ekudzivirira malaria kana vachishanyira nzvimbo dzinozivikanwa kuti dzine dambudziko remalaria. VaMastara vanoti nekuwanda kwakaita mvura mwaka uno, chirwere chemalaria chinogona kuwanda.
Tinotarisira kuti chirwere chemalaria chichamawedzera incident yacho pasizeni inei nekuda kwemvura yakanaya zvikuru. Imvura inoita kuti mosquito dziwane pekubridira, mastagnant water pools. Veruzhinji tinovakurudzira kuti kana vachifamba kunzvimbo dzinozivikanwa dzine malaria vamwe mapiritsi ekuzvidzivirira nekushandisa mamosquito net akaspreyiwa.
VaMastara vanotiwo nokuda kwekuti malaria chirwere chinouraya, vanhu vakaona vaine zviratidzo zvakadai sekunzwa musoro, kupisa muviri uye kutonhorwa kana kurutsa, vanofanirwa kukurumidza kuenda kuzvipatara zviri pedyo.
Masymptoms emalaria, unogona kuita musoro, kunzwa kutsva nekutonhora anonzi fiva, kurutsa kana kutorasika pfungwa, zvichidhipenda kuti iri simple here kana kuti iri complicated. Malaria chirwere chinouraya. Tinokurudzira vabereki kuti pasizoni yatinopinda iyo vave extra cautious, nokuti kuexpecta kuti malaria ichawedzera. Tinokurudzira vanhu kuti vachinge vasuspekta kuti vane malaria vakurumidze kumhanya kuenda kuzvipatara.
Amai Fortunate Manjoro, avo vanoshanda mubazi rezveutano, vanotiwo nekuda kwemvura yakawanda yakanaya, humutu hune pekuberekera pakawanda. Amai Manjoro vanoti hurumende yange yakagadzirira kukwira kwemalaria uye vane mishonga yakakwana. Asi vanoti pari zvino hurumende haisisina zvekuongororesa chirwere chemalaria, malaria test kits, mumamisha.
We do have medicines that we have, but
tine mishonga yemalaria asi chapera matest kits, nekuti tine vanhu vakawanda vaida kutestwa chirwere ichi tisati tarapa. Izvi hazvireve kuti kushayikwa kwematest kits vanhu havasi kurapwa, vari kurapwa tichishandisa clinical diagnosis.
Amai Manjoro vanotiwo zvirongwa zvehurumende zvekudzivirira malaria zvakadzorerwawo shure nemafashamu. Amai Manjoro vanoti kune dzimwe nzvimbo dzine humutu uko kwaive kwaiswa mishonga mudzimba kwavewo nerimwe dambudziko, sezvo nokuda kwemafashamu aya vanhu vakabuda mudzimba idzi.
So the other challenge that we actually got because of these incident rains is that
mamwe matambudziko atirikusangana nawo nekuda kwemvura ndeyekuti mafashamu awa ari kukonzera kuti vamwe vatadze kusvika kuzvipatara. Nekuda kwemafashamu zvakare, vamwe vaive mudzimba dzakafiritwa vakabviswa mudzimba idzi vachiiswa mudzimba dzisina kufiritwa, zvichivaisa panjodzi yemalaria.
Mamwe matunhu munyika nedambudziko remalaria anosanganisira Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland, Matabeleland North, Matabeleland South pamwe neMidland. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti munhu akatadza kurapwa chirwere chemalaria anogona kufa, kutemwa nemusoro zvakanyanyisa, kubuda dikiti akarara usiku, kudedera, kusungikana kwemudumbu, kusashanda zvakanaka kwemwoyo pamwe nekuvhiringika kwepfungwa. Hurumende iri kutatarika kurwisa chirwere chemalaria icho chakauraya vanhu zana rine gumi nevanomo muna 2015. Muna 2016 kukafa vanhu makumi matanhatu nevashanu uye gore rino kwatofa kare vanhu zana rine gumi nevatanhatu. Sangano reWorld Health Organization rinoti rinotarisira kuti nyika zhinji dzinge dzapedza dambudziko remalaria panosvika gore ra2020. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Patricia Mudabigwa.